Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechita 221 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari vamutirinwiwe vanoti hurumende haina mari yokupa mapazi ayo kuti aite basa ravo gore rinouya 2023. Munyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress Vafikile Mbalula vanoti bato ravo harikuirirani nepfungwa yekuchinja hurumende muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Passenger Association rinoti makombi ari pamutemo uye mazvupo ari kushayikwa munzvimbo dzakawanda, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vakwire michovha isina marezenisi inoisa upenyu hwavo munjodzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutirinwiwe vakaudza paramende kuti hurumende haina mari yokufambisa mabasa mumapazi ayo gore rinouya. Vanwiwe vakataura izvi mushure mekunge nhengo dzeparamende dzaratidza kunyunyuta dzichiti mamwe mapazi ehurumende ari kukwa mari isingakwani kuita basa ravo. Izvi zvinotevera kupa makurukota nenhengo dzeparamende mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica yavanotarisirwa kudzorera kuhurumende. Ongororo dzakaitwa neParliamentary Portfolio Committee pamusoro pebudget regore rinouya dzakaratidza kuti mapazi ehurumende haana kupiwa migove yakakwana. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Amai Chinai Mutambasere vanoti hazvivashamisi kunzwa kuti vamutirinwiwe vari kuti hurumende haina mari asi ichikwanisa kutengera vamwe vanhu motikari nekupa mari kunhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende.
Zvakataurwa navamuturi kuti hurumende haisisina mari yekupa kumapazi ehurumende hazvina kuita zvinhu zvakatishamisa. Tichitarisa mamwe mabhajeti emamwe makore apfuura, taiona isusu kuti mari yavanenge vati ndiyo iri kupiwa kumapazi ehurumende, patinozosvika kupera kwegore haiziriyo mari yavanenge vapiwa. Anenge vapiwa kana less than 45% yemari inenge yataurwa pakutanga pegore kuti ndo yavachapiwa. So tinototi zvakatonaka kuti vazotibudira pachena kuti hurumende haisisina mari, nekuti zvinhu izvi zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichizikanwa, zvinova zvinhu zvanga zvagara zvichioneka kuti hurumende haisisina mari.
Chii chamungati munoda kunyanya kunzwisisa Amai Mutambasere?
Takatarisana neizvozvo tinozoda zvakare kunzwisisa kuti ko chii chiri kuitika, mari iri kumboenda kupi. Takambobvunza zvakare muna 2020 IMF yakatipa aya inoti maspecial drawing rights aisvika kuma $650 million, asi pare zvino hatina nzwisiso yekuti mari iyi yakashandiswa kuitei. Navamutuli vakambotaura sekuti vachavaka zvikoro, maboarding school, vakambotaura sekuti pane zvimwe zvichaitika zvichabatsira zvipatara, asi kutaura kuno hatina chatakaona pajekerera kuti ndo chakashandisirwa mari iyi. Zvakare tinenge tichiona kuti mari yatinenge tichinzi tiri kukwereta kune dzimwe nyika inofanira kunge ichiuya ichipinda maprojects akaita sekuti tiri kuwedzera magetsi munyika, tichikurudzira infrastructure yekuhwange, tichikurudzira infrastructure yekukariba. Asi zvakare kusvika nhasi uno hapana chatati chaona chekuti chinoratidza kuti maprojects aya akatangwa akapera. Tinenge tichida futi zvakare kuti tinenge tichitaura isusu kuti pane humwori huri kuitika munyika. Pane mamiliyoni amamiliyoni ari kubiwa. Takaona mari dzakabiwa nenguva yeCovid nemadrugs contracts. Tikaona zvakare mari dzaida kushandisirwa renewable energy. But asi hatisi kuona vamutuli vachiteverera mari dzenyika. Hatisi kuona vamutuli vachienda kune vanhu vanozivikanwa kuti vanhu vakatora mari dzenyika. Vachitora mari iyoyo kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti nyika iende mberi. Kuti ishandisirwe zvinhu zvinoita kuti vana veZimbabwe vave nekurarama kwakanaka.
Amai Mutambasere, sokuona kwenyu ndezvipi zvikonzero zvinoita kuti Zimbabwe isawana mari sezvatiri kuona?
Chinoita kuti nyika yedu isaita mari inyaya yekuti productivity yedu yadzikira zvisingaiti. Tinoona kuti iko zvino nyangwe mukaka chaiwo tiri kunotenga mukaka kune dzimwe nyika, tiri kunotenga kana chibage kune dzimwe nyika, tiri kunotenga wheat kune dzimwe nyika, tichiratidza kuti kana agriculture yedu zvirimwa zvedu hazvina kumira zvakanaka. Asi tinenge tichitaurirwa isusu kuti kune mamiliyoni akanoiswa kucommand agriculture, asi mamiliyoni iwaya hapana chatinoona chakabuda maari. Zvinova zvichiratidza zvakare kuti pane humwori hunenge hwaitika kuti mari iyi ibude muZimbabwe isashandiswa zvainenge yakanangana nazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chennai Mutambasere, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, vamuturi Ncube vakati hurumende yaisa mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica nemabhiriyoni emari yemunyika kuti ishandiswe nemapurisa gore rinouya. Tatadza, hatina kukwanisa kubata hofisi yavamuturi Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nasi chitatu dare High Court richanzwa zvakare chichemo chenhengo yeCCC uye varizve mumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaScala vagara mujeri kwemwedzi mitanhatu vachingonyimwa mukana uyu. Nezuro VaScala vakabudisa gwaro remashoko eChristmas vachiudza zvizvarwa zveZimbabwe nemhuri yavo kuti havasi kuzochinja mafungiro avo, vachiti zvakare vazere nerudo kunyange hazvo vari mujere. VaScala vakakurudzira mudzimai wavo nevana vavo kuti vashinge kunyange havo ivo vasipo. Vachangosarudzwa semunyori mukuru webato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vaFikile Mbalula nezuro vakatsamwisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mushure mekunge vati bato ravo hariwirirani nepfungwa yekuchinja hurumende muZimbabwe. Vachitaura pamusangano weCongress yebato ravo, vaMbalula vanonzi vakati vachawedzera kubatsira kwavo Zimbabwe kuti vaone kuti yabuda mumadhaka mairi mune zveupfumi pamwe nekumisa kurasikirwa nevashandi vane hunyanzvi kuri kuitika pari zvino. Vakatiwo zvirango zvinonzi neZimbabwe yakatemerwa nenyika dzokumavirira zvinofanirwa kubviswa. Panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kutizira munyika yavo yeSouth Africa zvichitsvaga mafuro manyoro, vaMbalula vakati zvinoratidza kuti pane zvisina kumira zvakanaka munyika yazvo. Asi vanongorora nezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo munyaradzi Mukonza vanoti harisi basa renyika dzekunze kana mapato ekune dzimwe nyika kusarudza anofanirwa kutungamira Zimbabwe, asi kuti vana veZimbabwe ndivo vanoziva zvavanoda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Gandemiri weStudio 7.
Chatinoda kuti titambire isusu sevana veZimbabwe ndechekuti minduro kana kuti hatikati masolutions ematambudziko enyika yedu tinofana kufunga tichiziva kuti anofana kubva muZimbabwe chaimo. Vekunze ava tikada kunyanya kuvatarisira tinogara takagumbuka nekuda kwekuti dambudziko reZimbabwe raane makore richiitika ende tinoziva zvanga zvichiitika kumashure uko tinorangarira vatavo mbeki vakamboedza kupindira neyavaiti yakwai diplomacy yakakonzera sakunyunyuta kuvana veZimbabwe vakawanda vazuma vakauyawo vakaedza kupindira iye zvino taana varamaposa tirikunzwa mashoko ari kubuda kubva kuna vambalula havasi kugona kuita mutongi gava maenzaniso akanyatsokwana nokuda kwekuti vagara vatori nedivi ravainaro saka kuti titarisire kuti mapato akadaro angazogona kutibatsira kunyatsogadzirisa matambudziko emuZimbabwe ayo anofungidzirwa nevakawanda kuti ari kukonzereswa nebato reZANU-PF hazvisi zvinhu zvandinotarisira ini
izvo zviri kuitwa navambalula hakusi kupindira here mune zvematongerwo enyika eimwe nyika
hongu neimwe nzira takatarisa tingangoti zvinenge zvinoratidza kupindira mune zvematongerwo enyika mune imwe nyika nekuda kwekuti hazvifani kubva kuna vambalula kuti ndiani angatonge Zimbabwe hazvifani kubva kune rimwe bato rekunze kuti achazotonga Zimbabwe ndiani zvinofanira kubva kuzvido zvevana veZimbabwe izvo zvinozadzikiswa pavanoenda kunoita sarudzo yavo ende tiri kuziva kuti sarudzo iri kuteera ndeyemuna 2023 saka ipapo ndo panofanira kuzivikanwa kuti angatonge Zimbabwe ndiani kwete zvekuti vamwe vekunzi vanotaura kuti akati hafani kutonga akati ndiye anofanira kutonga tingatotaurwa nebato rakaita sereensi ndechekuti vakagadzirira kushanda nehurumende kana kuti nebato rinenge rasarudzwa nevana veZimbabwe kuti ritonge munyika imomo hongu pane kakupotseka pamashoko avakabudisa iwayo
ivo matambudziko ari muZimbabwe angagadziriswa sei Professor Mkonzo
sekutaura kwanamboita
minduro yematambudziko eZimbabwe iri muvana veZimbabwe nokudaro yandinofunga kuti ingaita minduro iri pedyo ndeyekuti 2023 vana veZimbabwe vari kupuwa mukana wokuti vanoita sarudzo yavo zviri kuda kuti vana veZimbabwe kana vafunga kuti pane dambudziko ravo pabato riri kuti vatonga izvozvi voenda vonovhoterawo vamwe vasirivo vari kuvatonga izvozvi ndo patori ne yandingafunge sekuti ingaita solution yematambudziko ari muZimbabwe panguva ino kuramba tichitarira kuti vekunze vangatibatsira hezvo onai atova makore anodarika makumi maviri
avo vanga vari vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo munyaradzi Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Panguva iyo veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vachengetedze upenyu hwavo kubva kunjodzi dzemumugwagwa pazoro rekisimisi mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vafambi vazhinji vemuguta reHarare vari kutarisana nematambudziko ekuwana zvekufambisa sezvo makombi ari pamutemo uye nemazupko ari kushaikwa munzvimbo dzakawanda izvo zviri kukonzera kuti vanhu vakwire michovha isina marezenzi inoisa upenyu hwavo munjodzi vaGoliath vanoti dambudziko rekushayikwa kwemazvupko ratekeshera panguva ino izvo zvakaita kuti sangano ravo riedze kunzwa chikonzero kubva kukambani iyi asi havana kubudirira ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganyana uye navaGoliath nezvenyaya iyi
guta reHarare rechii rakatarisana nematambudziko etransport zvikuru kana chiona misha inogara veruzhinji yakawandisisa takatarisa kumabvezuva vanhu vari kunetseka zvifambiso zvikuru vanhu ndo vari kushandisa mota dzakafanana nezvipipipi mota dzatinoti dzinonzi magofasta idzo mota idzodzo dzatinoti dzine njozi apa tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachikwira mapublic service vehicle anafanya nima bazi nye michova kuni nzimbo za kawanda sasa shike mota zuta kula aweri shinji nyukuda kuda mjigo riku shata kwa ita mga wangwa kwa zakari shambu za zanyo zishoma shukuru yetuko na watikamba ni zuko zakari kwa embo chako yaka pisa mabazi mjibu za kawanda nyukuda kuchiko nziro chema futu yetu mchuka nyashumu shakataru
sanganurenyu rata mboe zaere kutirita ure ne varidzi vemabhazi aya emazupko uyezve vakatichi
takamboedza kuda kubata mukuru wezvofambiswa kwebasa chief executive wezupko vamadangwe kuti tinzwei kuti takamira sei tine dambudziko gurisa rezvifambiso muguta reHarare kuda kwekuvakwa kwakuitwa amwe marokesheni ivamo vanosisirwa kukure nekwavanogara zvinozoita kuti vange vachishandisa michovha yakawanda kuti vange vachisvika kubasa.
Kurudziro yenyu ndeyei?
Tinokurudzirawo kuti dai maoperators vange vachiiso mabhazi nemichovha kusini nzvimbo dzisina mabhazi chovha kuti vanhu vange vachibatsirwa. Tinongoona vanhu vazhinji vari mumarori takatarisa nzvimbo dzakafanana nana White House. Ndingangoti vaerodzi nedzimo dzakawanda kunana chitungidzowo kunotione dambudziko rezvifambiso zvikuru tikatarisawo futi kuti motikari dzimwe dzacho dziri kushandiswa hadzikodzeri kunge dzichitakura vanhu imota dzemakombi nemamwe mabhazi ndozvo zvimwe zvinhu zvakatarisana nevafambi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano repassenger association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare naMafulas Muhlanganya uye westudio 7 tatadza kubata kambani yezvupko kuti tinzwe diyu ravo sezvo nhare dzavo dzange dzisingadavirwi. Vanorarama nekutengesa munisika vanoti vanofara nemashoko emunyori webazi rematunhu nebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti ekuti musika mukuru wemuHarare mupedza namo uchavhurwa kisimusi isati yasvika. Izvi zvinotevera kushanya kwakaitwa nevakuru vakuru vemapazi eNational Housing and Social Amenities, relocal government nerezveutano pamwe nevakuru vemukanzuru iHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai.
So nyaya iyi yakataurika sezvamuri kutauravo lasti takainzwa kunzi pane mamitin dzakaitwa mukabineti pakaitwa wirano yekuti mpedza namo ngaivhurwe. Izvo zvinotitambira nekuti kuti tikwanise kuita mabasa edu zvakanaka kuti tideredze kuti kumhanyidzano tatinoona kuti kuitika mipedza namo ikavhurwa zvinogona kuderedza izvozvo. Asi chatisingabvumirani nacho ndechekuti mpedza namo ivhurwe asi ichiramba iri mumaoko evanhu vari kuita corruption vaya vatingati masei dharo. Tiri kuzviramba nekuti ndo zvakakonzesa maproblemu atanga tinawo kare. Saka kana tisati tabvisa vanhu ivavo hationi chikonzero chekuti ivhurwe. Ngaivhurwe taane plani yekuti isusu semavhenda tinobhadhara sei kukanzuro. Tinova kuti mari yedu iende kukanzuro because tinoziva kuti mari yedu ikaenda kukanzuro ndo zvinobatsira kuti ivhen patinoshandira pavakwe pakanaka pane shelter pane mvura pane matoileti. Kati kana zvisa kumaindividuals kuvanhu vavo imari inenge ichigobiwa isingochityiwa. Saka yes kuvhurwa tinotambira asi ngataivawo neurongwa hwekuti zvinofambisa sei kuti pasave necorruption.
Vawadzai ivo vehurumende vari kuti uwane mupedza nhamo wakanga usina kuvharwa nenyaya dzemhirizhonga wakanga wavharwa nenyaya dzecovid-19.
Tinozviziva kuti pamupedza nhamo panga pane matambudziko akawanda. Munhu nemunhu anogona kungotora bandi raanoda kuti ari kuzviona sei but tese tinoziva kuti panga pana maproblems akawanda and nhaurirano dzekuti tozogadziswa sei takaitwa takawanda asi takabuda hapana. Saka tiri kuti nhau dhati yanga yagara yakatozvarwa zvayo ngatigadzisa ese maproblems aya hatinozivi ari hatirege kuda kuwandana kuti hanzi dambudziko remasis dzarenje ranga riripo ranga riripo tinoziva kuti nyaya yepoliticization kunzi kana uri webato iri kana kuti kana usiri webato iri haupindi tinoziviva zvanga zviriko ngazigadzirise se tona tokuvhura tokushandira pedu zvakanaka kana tinase kuziva kuti ini ndiri kushandira apo ivhe yangu iri apo ndinobhadhara so zvichifamba zvakanaka.
Ndotarisawo kuti saka kuri kunzi wabudirira kuvhurwa zuva reChristmas risati rasvika, kwatosara mazuva mashoma shoma akaba. Munoona zvichizobatsira here vanotengesa kuitawo marecovery gore risati rapera here?
Mpedza nano pane bhizinesi rakakura mukoma wangu. Zvinotobatsira chaizvo chaizvo ende tinotokurudzira kuti Mpedza nano mvura. Bati hatizvizere pasina kugadziriswa matambudziko atinoziva anga ari pokare. Ngapaone transparency pakupiwa kuritika kuti anoshandira pombi yayo. Tinoda zvigadzirisa izvozvo. Tose tinofara tinowombera kuti yakuvhurwa Mpedza nano asi yatisavhurwa tichikireta kuti mamwe maprovhinzi akawanda atinogona kukiranisa navo atigadzirisa izvozvo.
Munoona sekuti zvii zvingaitwa kuti matambudziko amuri kutaura yagadziriswe uvhurwe zvamunoona kuti zvinofamba zvakanaka?
Panongodiwa chata yekuti maketi iyi tange ichioperata so handiti tachata kungotaura zviga zvekuti vanenge vachimaneja maketi ndianani kana vachitora mari mavhenda maconal traders vanomatora sei marita aya ngaawirirane ngaasava anodisaidwa nemunhu wani ngaawirirane vanhu vachionesana kuti nemamiriro akaita upini hwedu tikabhadharisana $5 tikabhadharisana 50 cents tinoziva so that vanhu vose vanenge vachiwirira tikadaro tinoona pasina maproblems pamberi.
Avo vange vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police paBidebridge akabata motikari dzebato rinopikisa Refree Zimbabwe Congress dzakanyorwa kurudziro yekuvhotera mutungamiri webato iri vaJoseph Busha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti motikari idzi dzakachengetwa neCustoms and Excise paBidebridge sezvo pachiita sekuti mapepa adzo haana kumira zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko ikoko studio tinimbuya mberi ndoda kutaura nemazwi andiri kuona achibuda paTwitter panotaurwa nezvezvanhu nevezvanhu vari kuti vanoda kuticha misafe wavadyira chii chavo kepiri ndiri kuda kuti iwe chamisai mbosuduruka muZimbabwe ibvamo vasare vaone kuti iko kana iwe ukambosuduruka ukaenda kune dzimwe nyika kuda vanhu vachavada here bati hapana achamboida zano kana umwe chete vangatouraya zvavo munhu vachimuurayira mahara hapana achambomuda kana mumwe kana one.
Ndinoda hangu kungobvunzavo kuti Zimbabwe yedu ichakasununguka yakasununguka here kana kuti haisati, kana chizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekuti kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe pasi naye vakatotsunga nemwoyo wototi pasina chamisa kutobuda nezvividhiyo vachitoimbirira kuti chamisa afe. Ha, zvakaoma. Tinosvikepi kunaye vana veZimbabwe tichidai? Tinosvikepi? Hakuna kwatiri kuenda zvekana zvakadai. Ndatenda hangu.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, kwazwai vashamarari veStudio 7. Ndange ndichimbofunga zvangu muudzamu hwepfungwa nendangariro dzekurumbidza Kristu kuti vanhu vakararama makore 150 years ago vese havasisiko, vese vakafa. Saka iye zvinei zvingatizivei vana veZimbabwe kuti 150 years to come tese tinenge tafa? Seiko tichiitirana utsinye vanhu vezanu? Seiko mechiita utsinye kuvana veZimbabwe vana vateterera? Vana veZimbabwe vari matima navose vadzokewo kunyika yechipikirwa, nyika yeZimbabwe kuivhuravo vanogara nemufaro nerugare. Ngatidzamisise ndangariro titye Mwari. Ndatenda.
Oh, paStudio 7. Hello, paStudio 7. Ine hangu ndoda kungotaura nemapresident emuAfrica. Mapresident emuAfrica kuti tinongonzwa chingoti iko masanction ngabvise. vanodivo kuudza vana vamunangagwa kuti vana vamunangagwa musavasunga vanhu vasina mhosva, musauraya vanhu vasina mhosva. Musaita huori, musaba goridhe. Tinoziva kuti vanoita kuba goridhe vanhu, hapana zvavi kubva kumukaradzi kupi maisendera bhindura shamva, vari kuba mari, vanoita gurei. Ende isepiti kuti dzati menika munhu wesangano re7th day Adventist, but anoita uori, anodyidzana nevanhu emhondi. Ndiida kuuya zvekuna Fikile Mbalula, muudzai ZANUPF, hatina basa nazvo kuti vanhu munodyidzana nezanupf isusu, asi tinoda kuti isusu muudze ZANUPF kuti ngairege. Imbotibvunzai isusu vanhu vane Zimbabwe, vane Zimbabwe kuti tinoti kudini pamusoro peZANUPF, kwete kuti munoda kudyidzana nezanupf. ZANUPF inopota vanhu, inoba mari. I think vana Fikile Mbalula vekusouth africa inini munodyawo muchiba goridhe redini nyika. That's why muchida kuti ZANUPF irambiri pachigaro.
Mutauri wabva kutaura apa nhasi. Inini ndinomuganhura kana achitaura kuti mushandi unokwereta kumushandidzi wake. Kukwereta kwemushandi haukwereti nekunzi ndine avharidzi yemari yakati ndinokukweretesa iwewe. Ini ndega nedambudziko rangu ndinoenda kumushandirwi wangu ndomukwereta sezvandinoda. Haikona kutumwa uku pane zvinotsvagwa nehurumende sekare kwese kuzva zvisingaitike towards election zvaakuitika ndozvinorwadzwa nazvo mhuri yeZimbabwe. Plus izvezvizvi vakangomanikidzira kuti ndiri kukweretesa mari yakati kune maMP, yakati kune maministers, yakati kune vakati. Ko kana MP uriye wanga uchidai yapuwa minista, hamuoni kuti ipapo pakatoshata zvisingaiti, pakatoshatisa. Ongororai zvinhu muchitarira muone kuti chinangwa chinopopotera vana veZimbabwe chii. Izvozvo kuzvipatara hakuna mushonga, imongaamba nekudeclare kuti ndiri kuda kukweretesa vanhu.
Ndaide kuyeuchidza varume avo vataitaura vaviri avo. Umwe ataura nenyaya yemaloni akapihwe maMPs nemaministers. Bhengi ngarivape maloni, kwete hurumende. Hurumende kana yava kupa vanhu mari idzodzo, ko isusu kei? Nokuti tese tiri vashandi vehurumende, nokuti tinobvisa mutero yapaying taxes. Tisu tinofanira kunge tichionekwa kuti muzvipatara, muzvikoro, kupi kwese kune masocial services taawana. Zvino kana zvozinga zvipiwo efew zvichipuhwa nemasolar panels, nokuti hakuna magetsi, koiweke haudi here iwe? Unoaita nei? Pamwe hako unopuhwawo mari iyoyo. Ndouya ndozotaurawo mukoma ataura nenyaya yemasanctions. Zviri kuitirwa iwe kuti wanisai vanhu zvavanofanirwa kuwana, kuti vanhu vasununguke kutaura. Matauriro auri kuita unoaita here paZBC, uchitaura zvauri kutaura izvozvo, kana kuti tiite mukana wokuti ushoropodze hurumende kana ushoropodze mutungamiri? Kune mutemo unoti unosungwa. Idemokrasi iyoyo, aiwaka, asi svinurawo. Hauzvioni here kuti iwewe ndiwo uri kushaya? Vari kuwana, vari kuwana mari. Mari dzavari kuwana idzodzo ndiwo dzako iwe neni, ndiwo mari dzemaresosi dzenyika ino. Hakuna kwavakawana mari iyoyo. Unotaura kuti vanhu pavakabvekuwo ndotakauya nemari? Takawana mari kairi muno munyika medu, ndo patinofanira kuiwana. Saka tese ngatikamurirane, ndo zvakarwirwa. Ngwarawo hama yangu, ngwarawo. Uitewo zvinoita vana vari kuenda kuzvipatara, vachienda kuna ana China kupi. Iwewo kuti ubude munyika muno mukuende paSouth Africa, unosvika wachizi buda muno, enda kunyika kwako uwana masocial services ikoko. Zvinova chokwadi izvozvo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele. Sarira.